varimi vechibage vanoti vanofanirwa kunge vachirima minda yavo nguva ino segadziro yemwaka, asi nekuda kwekuti vazhinji vavo vakarasikirwa nemombe vanoti vave kumanikidzwa kubhadhara matractor kuti vakwanise kuita izvi, izvo zvavanoti zvinoda mari yakawanda. Vachine mombe vanotiwo kurima negejo rinodhonzwa nemombe kunoremera mombe sezvo pasi pachakaoma zvakanyanya. Varimi ava vanoti vanoda madhora ekuAmerica makumi mashanu kana kuti US$50 kana kudarika kurimirwa hekitea imwe chete netrakta. Pamusoro pemari iyi, murimi anofanirwa kuzotenga zvakare dhiziri rinosvika marita makumi maviri ayo anonzi anodiwa pakurima hekitea imwe chete. Ukuwo varimi vefodya avo vari kutanga kudyara fodya yavo vanoti kuisa mihomba kana maridge pavanodyara fodya yavo zvinovadhurira. Murimi wekubhangeti mudunhu remashonaland west vaseverino rukuni vanoti vanodhurirwa kurimisa minda yavo sezvo vaine mahekitea anodarika makumi maviri avanofanirwa kurima mwaka wega wega.
Unofanira kutotsvaka kambani kana munhu ane equipment yacho inoshandiswa pakurima, zvekuti ipapa kana uchida kurimisa kana kuti pane hekita, hekita rimwe chete unoda iri mari kune vazhinji $50 usati waisa dhizo, kana uzoisa dhizo unotaura 20 litres yedhizo pahekita.
Varikuni vanoti zvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi hazvipindire mukurimisa minda izvo zvinoisa varimi parumananzombe. Mumwe murimi wefodya wekumarondera mudunhu remashonaland east varegis feremai vanoti gadziro yefodya inodya mari yakawanda. Gadziro yemurimi haisi yemumunda chete, asi kuona kuti mbeu yaachadyara yatengwa nguva iripo here kana asingapiwe nehurumende kana nemakambani anobatana nevarimi nemamwe masangano anopa rubatsiro, sekutaura kwavamasimba piri vanorima kuchegutu mumashonaland west. Segadziro yekurima, mudhumeni mukuru mudunhu remashonaland west amai Agnes Ndoro vanoyambira varimi kuti vateme nekupisa mashanga nemagunhu echibage fodya nedonje senzira yekudzivirira kutakura zvirwere zvemumwe mwaka kuenda nazvo mune mumwe.
Saka tichikurudzira kuti majanga achiwaya api, sekuitiwa kana pupa yacho iyoyo irimo inobva yadistroyewa haizoitwi keri ovha kunext season. Saka tinokurudzira kudistroyewa kwemajanga iwayo kuitira kuchengetedza kubva kuhutyi, it's a pest control mechanism.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vanofanirwa kukurumidza kurima kuitira kuti mvura ikakurumidza kuenda mbesa dzinosvika.
Kudyara nenguva kunobatsira kuti mvura ikakasika kuenda mbesa zhinji dzinenge dzabereka kana kuibva.
Kunyangewo varimi vanoyamurwa nezvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme nezvimwe vanoti vave kufanotenga mbeu nefetereza sezvo zvavanopiwa nehurumende zvichinonoka, zvekuti dzimwe nguva vamwe vanozopuhwa mbeu pasina fetereza, vamwe vachipuhwa fetereza pasina mbeu kana kuzowaniswa mwaka wekurima watove pakati. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti hurumende iri kugadzirira zvakakwana nekukurudzira kupa vamabhanga neGreen Marketing Board mari kuti vape varimi zvikwanisiro nenguva. Varimi vanokurudzirwawo kuti vaende neivhu ravo kunoongororwa kuti imbeu dzipi dzinokura zvakanaka muminda yavo, dzimwe nguva vachinzi vaise mishonga yakaita selimestone inosimbisa ivhu, inove zvakare imwe mari inenge yave kuburiswa nemurimi mugadziriro yake. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.